manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva maviri chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party naamai Kamala Harris veDemocratic Party vachitsvaga rutsigiro kwekupedzisira. Bazi rezvemari muAmerica rinoti upfumi hwenyika hwakakwira nezvikamu zviviri nezviga zvisere kubva muzana mumwedzi mitatu yadarika kana zvichienzaniswa nekukwira kweupfumi pagore apo nyika iyi yatarisana nesarudzo. Nhasi tichakupai nhoroondo yevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira Republican Party vaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mazuva maviri chete kuti America iende musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzedare reSenate neHouse of Representatives pamwe nevatungamiri vematunhu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris veDemocratic Party nevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party vari kuita chipatapata kuenda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro kwekupedzisira. Vaviri ava vari kupinda mumatunhu anoonekwa seakakoshesesa musarudzo yemutungamiri wenyika. Mukutarisa mazuva mashoma asara aya, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Tinoona sekuti sarudzo idzi dzakamanikana zvikuru, tichitarisa kuti hapana kujeka kuti achakunda musarudzo ndiani, nekuti vaviri vari kukwidza vaDonald Trump namai Kamala Harris vanenge vakaita mangange mumatunhu akawanda zvikuru kwazvo. Saka kukamena kwavari kuita mazuva mashoma asara iwaya akakosha zvikuru kwazvo, nekuti achabatsira kuti vamwe vanga vasati vafunga kuti vachavhoterani vave vanozozadzikisa pfungwa dzavo vachisarudza wavanenge vachida. Zvinotiratidzawo zvakare kuti sarudzo iyoyi nekuda kwekuti vaviri havakada kuenzana pavanhu vanovatsigira, zvinogona zvichitarisika kuti panopera kuvhotwa kwesarudzo iyi musi wa 5 mbudzi, zvakakosha zvikuru kuti vanhu vatarisire kuti tinogona kunge tine nyaya dzichazoenda kumatare mativi ese vachikwikwidzana, nekuda kwekuti zvinobuda musarudzo iyi tikatarisira kuti zvichange zviri padyo nepadyo, kana kuti mavhoti anenge achipatsanura vaviri anenge ari mashoma zvikuru kwazvo, zvichaita kuti vese vange vachida kuti sarudzo idzi dziongororwe zvakanaka kuti hapana chakaipa here chinenge chakaitika.
Pangave here nevamwe vavhoti vangazoonekwa vachichinja pfungwa dzavo mazuva mashoma asara iwaya?
Vanhu ivava vashoma zvikuru kwazvo, nokuti ndo vatingati pachirungu vakaita sit on the fence, kana kuti vasati vanyatsogutsikana kuti vada kuvhoterani. Ndo vari kutsvagwa nevaviri ava. Mukaona kudzokorera kwavari kuita kumatunhu anenge vana Michigan kunenge vana Pennsylvania Arizona, vanoziva kuti matunhu iwayo ndo ane vanhu vakati wandei vasati vanyatsobuda pachena kuti vanotsigira bato ripi, kana kuti vaTrump here kana kuti amai Kamala Harris. Saka vashoma ivavo ndo vamuchaona kuti vachasvitsana kwamvura yacheka makumbo vachiramba vachitsvaga kuti vavakwezve vaende kudivi ravo. Vashoma-shoma ivavo ndo vachaita kuti sarudzo izoita kuti yatorwa namai Kamala Harris kana kuti navaTrump. Saka mazuva akakosha zvikuru kwazvo iwaya asara pasarudzo iyi.
Kwauyewo nyaya yekutsvaga rutsigiro muno muAmerica nekunyika dzichiri kubudirira, munoona paine musiyano wakadii?
Pane mukaha mukuru kwazvo tichitarisa nyika dzichiri kubudirira dzinosanganisa yedu wa Zimbabwe nekuno kwa Amerika nekuti wanu warikuno hawazu famba wachibarua mapepa kana wachibisa mapepa yewamwe kunyanyaya nekuti kuno kuno tezu kwa mtemo busaruzo zakambo pera idu waripo wakatoe sungwa wakaendiswa kumajere nenyazi kuti wanga wabisa mapepa rimwe divi kuno kuno tezu kwa mtemo zvakakosha saka wanu wanenga wachire mekeza kuti mtemo haupumire kunyango usingade munhu yeye chaunogona kuita ndechekuti kana vanodakisa zvikwangwani vaya vakauya pamba pako vachidakisa panga pamberi pemba yako kana kuti patsangadzi yako unogona kuvata aiwa pangu handisikuda kana uye zvakare iwe unogona kuisa chikwangwani kana kuti mapepa ekushambadza emunhu waunoda iwe pamba pako pasina anozouya ipapo pakauya umwe munhu achida kubvisa izvozvo unomusungisa anosungwa oenda kujere
havanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vanoongorora zvematongerwo enyika vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio mune muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mamiriro akaita upfumi hwenyika muAmerica ndechimwe chezvinhu zvikuru zvinotarisiswa nevavhoti musarudzo dzenyika iyi idzo dziri kune chipiri. Sarudzo idzi dziri kuuya panguva iyo badzi rezvemari nekutengeserana muAmerica richangobva kuburitsa gwaro remamiriro ezveupfumi iro rinoratidza kuti upfumi hwepagore hwakakura nezvikamu zviviri nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 2.8% mumwedzi mitatu yadarika. Ngatinzwe hurukuro yataita namuzvinafundo Elliot Masocha tichitarisa nezvegwaro rebazi rezvemari nekutengeserana pamwe nekutarisa mazuva esarudzo aswedera.
Takatarisa isu ufumi kwenyika yeAmerica kwanzi kwakakura nechikamu chakakura kudero chachisingatarisirwi zvinobva zvaratidzavo kuti utungamiriri hunenge huripo hunenge huchishanda chaizvo namabvi namagokora kuitira kuti ufumi kwenyika hukure. Tinoona isu kuti Reserve Bank yeAmerica yakadzasa interest rates anoita kuti vanhu vakwanise kunge vachikwereta mari kungava kumabhengi kana kune makambani anoita zvemari kana motikari. Saka panopera maelection apa tichienda mberi handivoni kuti ufumi hweAmerica hungachadzakira nokuti izvo zvinenge zvakasimwa kuitira kuti zvitutumise ufumi hwenyika zvinotora nguva kuti zvizonze zvakona kushanda sama interest rates iwayo anenge akadzaswa neReserve Bank yeAmerica. Tozotarisa zvekare isu kuti nyangwe iye mutungamiriri mutsva akauya kuti angosvika achingoti ga zvinhu zvakati zvazvichaitwi nhasi handiwo mafambisirwo anoitwa ufumi hwenyika kunyanya yekuAmerica. Zvinenge zvinotogarirwa pasi zvotauriranwa uku ufumi hwenyika kunenge kuchingofambira mberi nokuti ufumi hwenyika chinhu chikuru zvikuru.
Chii chamungati chingadai changa chichikonzera kukura kweupfumi uku munguva iyo iri kutariswa iyi mwedzi yaJuly, August naSeptember?
Chendingati chaita kuti ufumi hweAmerica hukure ndo interest rates anenge akatarwa no vanoona nezvemari vokumabhanga makuru enyika kuti ange achidzaka, zvinoita kuti vanhu vazhinji vakwanise kunge vachitora zvikwereti zvingava zvokutenga dzimba, zvingava zvokutenga mota, zvingava zvokuinda kuchikoro kana kungotora macredit cards ayaya. Mari dzose idzodzo dzinotutumisa kukura kweupfumi hwenyika. Zvekare zvimwe zvinogona kunge zvichiita kuti upfumi hwenyika yeAmerica hunge huchikura nenzira iyi hunenge huri utungamiriri huripo hunenge huine zvirongwa zvinenge zvichitevedzerwa kuti kana zvaiswa zvirongwa izvo ndionekwa kuti zviri kushanda here. Zvekare zvinoenderanawo nokuti hurumende iri kushanda zvakadii kupa chivimbo kuvanhu vomunyika yatinoti consumer confidence iyai. Saka ndombavonera ndiri kuita kuti mabhizimisi omuAmerica ari kukura, vanhu vari kuwana mabasa, vanhu vari kushandisa mari dzavo vari kuwana mabasa kuita zvakawanda wanda zvinenge zvichinokutidzira upfumi hwenyika pasina kunzi magetsi hapana.
Zvii zvamungataurawo muchitarisawo mapurisa ari kusimudzwa nemapato aya?
Mitemo yokusimudza upfumi hweAmerica iri kupambadzwa nemapato maviri awa yakati siyanei. Amai Harisi vari kuti ivo kana vakapinda vachaumba ufumi hunoshandira vanhu vose vachinge vachiwedzera mari dzinobetsera vanoda kutenga dzimba vachinge vachipuwa mari yokuisa down payment yei pamwe chete noku reduce ma tax mitero inobatirwa vanhu kumabasa vanondichidzasa kuvarombo ukuvo vaTrump varenge vachiti aiwa ivo kana vakapinda vachange vachizodzasa ma tax kumabhizimusi kuti mabhizimusi anga achiwana mari yokuti vazokwanisa kukudza mabhizimusi avo mabasa achitekeshera ndokusiyana kwavaviri vavava saka ndo mamirira akaita mitemo yohufumi kusiyana kwayo navaTrump naamai Harris
ava vanga vari nyanzvi mune zvehupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakaro kuOhio neStudio 7. Mumakore mapfumbamwe chete vaimbova mutungamiri wenyika vanogona zvakare kusarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump vavandudza bato reRepublican Party munyika isina kubatana munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa nhoroondo yavaTrump nekuedza kwavo kudzoka mune zvematongerwo enyika zvinokwanisa kuzovapinza munhoroondo.
Mumakore mapfumbamwe chete vaimbova mutungamiri wenyika vanogona kusarudzwa zvakare kutungamirira nyika vaDonald Trump vavandudza bato reRepublican Party munyika isisina kubatana munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa nhoroondo yavaTrump nekuedza kwavo kudzoka mune zvematongerwo enyika zvinokwanisa kuvapinza munhoroondo. Munyaya ino yandiri kukuverengerai.
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected president.
Tinokwanisa kukudza iko zvino kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden ndovasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica.
Zvino zvaitarisirwa kuti zvaibva zvagumira apa vaBiden vopinda havo muofisi asi vaDonald J. Trump vainge vari mutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana neshanu vakaramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal.
Pakaverengwa mavhoti ari pamutemo ndinokunda nyore nyore asi pakaverengwa mavhoti asiri pamutemo vanogona kubirira sarudzo.
VaTrump vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasabvumidze dare reCongress kutambira mavhoti zviri pamutemo musi wa6 ndira 2021.
We fight like hell and if you don't fight like hell you're not going to have a country.
Charamba tichirwa pasina kudududza mukasarwa zvakasimba nyika inosara yave mamvemve.
Zvakazoitika apa imhiri zhonga yainge isingafungidzirwe kuti ingaitike muAmerica zvakapawo kuti dare reHouse of Representatives rivote kuti vaTrump vabviswe pachigaro kana kuti impeachment. Mutori wenhau webepanhau reNew York Times Russ Butner anoti kuramba kwavaTrump kutambira zvavasingade chatove chigariro kumurume agara asingateedzeri hake zvinotarisirwa nevamwe.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Semafungiro angu munhu asingatyi ane chivimbo nezvaanofunga kana kuita.
Vana baba nana amai ndiri kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica zviri pamutemo uye tichaita kuti nyika yedu ive nechiremera zvakare.
Butner na Susan Craig mwe mutori wenhau weNew York Times vakanyora bhuku rinonzi Lucky Loser rinotarisa nzira dzimwe dzisina kunaka dzakashandiswa navaTrump kuti vave shoroma ine mabhiriyoni emadhora akawanda. Butner anoti
He has not since the early 80s really trusted people who have subject area expertise on almost anything. He will always overrule them.
Kubva kuma 1980 haana kubva ave nechivimbo nevanhu vane unyanzvi mune zvakasiyana siyana. Anoramba kutambira zvavanotaura ongoita zvemusoro wake.
Zvivakwa zvavaTrump zvakanyorwa zita ravo nemavara makuru egoridhe kunonzi kuedza kuzvishambadza nekuda kwavo kuti vagare vachirumbidzwa nevanhu. Craig anoti
He was worth $200 million when he would talk. There was an interview he gave to the New York Times and that grew to $1 billion.
Ainge aine mari inosvika mamirioni mazana maviri emadhora pane dzimwe nguva dzaaitaura zvinova zvakabuda muhurukuro nebepanhau reNew York Times. Asi mari iyi yakazongokura kusvika pabhiriyoni rimwe chete mune imwe hurukuro pachirongwa che60 Minutes makore gumi akazotevera.
vaTrump vakaita mari yakawanda nekugona kuzvishambadza semunhu anogona zvebhizimisi uyewo nekushambadza zita ravo pazvivakwa. Asi chisingaonekwe neveruzhinji matambudziko avanombosangana navo. Makambani avo akaenda kumatare katanhatu atadza kubhadhara zvikwereti. Makasino avo akarasikirwa nemari ndokuvharwa. VaTrump vakazvisimudzirazve nechirongwa chavo chepanhepfenyuro chinonzi The Apprentice, izvo zvakavapa mbiri uye mukana mukuru wekuita mari. VaTrump vakati,
Ladies and gentlemen, I am officially running for president.
Vana baba nana amai, ndiri kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika yeAmerica zviri pamutemo, uye tichaita kuti nyika yedu ive nechiremera zvakare.
Munyaya dzezvematongerwo enyika, vamwe vanoti vaTrump vanounza kusawirirana, zvichiwedzerwa nenyaya yavo yekuti America ndiyo inofanira kuva pekutanga pasina kubatsira dzimwe nyika.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime.
Kana Mexico ichitumira vanhu kuno kuAmerica, haisi kutumira vane njere. Vari kutumira vanoshandisa nekutengesa zvinodhaka. Vanoita zveumbavha, asi vamwe vacho handizivi, vanogona kunge vari vanhu vakanaka.
Semutungamiri wenyika vaTrump vakadoma vatongi vedare repamusoro-soro vatatu avo vakapa kuti mutemo wekutendera madzimai kubvisa nhumbu ubviswe.
The US death toll now above 150,000.
Vanhu vafa iko zvino vadarika zana rezviuru nemakumi mashanu.
Muna 2020 chirwere cheCovid chakava muedzo chaiwo kuna vaTrump. VaTrump vakaitawo kuti nomba dzikurumidze kuwanikwa nekugadzirwa. Asi vakambotaurawo mashoko akashorwa nevamwe apo vaita sevaikurudzira vana chiremba kuti vabaye vanhu majekiseni ane jiki kuti auraye utachiona mumuviri wevanhu vainge vachirwara neCovid-19. Apo vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vainge vabatwa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana 230,000 vafa. Vanhu vakabva vasarudza vaJoe Biden vebato reDemocratic Party semutungamiri wenyika muna mbudzi 2020. Pavakasiya chigaro, vaTrump vakabva vaendeswa kumatare nemhosva dzakasiyana-siyana, dzimwe vachipomerwa nyaya dzekuita uori, dzimwe vachipomerwawo nyaya dzekumbunyikidza madzimai. Vakabva vave munhu wekutanga aive mutungamiri wenyika yeAmerica kubatwa nemhosva nedare. Asi kunyange zvakadaro vanhu vari kuvatsigira vatowanda. Vakapona kaviri kubva mukuda kuurayiwa. Izvi zvinonziwo zvapa kuti ukama nevatsigiri wavo hubva wasungwa neutare. Mumwe mugari wekuPennsylvania ari mutsigiri wavaTrump, Pam Smith, anoti,
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose and reason.
Mwari pane zvakarongera vaTrump. Kusafa kwavo kunoreva kuti pane chikonzero chakaita kuti vasafe. Ndinovemba kuti chikonzero ichi ndechekuti vazova mutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nemanomwe.
Kubva vaTrump zvavapinda mudariro vakabva vabvongodza mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. VaTrump vakabatana nemumwe munyori vakanyora bhuku rinonzi The Art of the Comeback. Rwendo runo vanogona kunge vari kuronga kudzoka zvakare kuzotungamirira nyika yeAmerica zvisati zvaitika munhoroondo yenyika iyi. Nyaya iyi yatumirwa naTina Trin weVOA mukaiverengerwa neni wenyu Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Vatereri, mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda pamadande mutande edu anoti Facebook, WhatsApp, X, yoembonzi Twitter neYouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu pasarudzo idzi paWhatsApp yedu inoti +1 202 465 0318. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum techichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega cheYouth Forum icho chamunopiwa naTaboka Ncube weStudio 7 asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nyika yeAmerica yakatarisana nesarudzo yemutungamiri wenyika svondo rinouya nechipiri. Nhasi tatora mukana uno wekutaura nemumwe wevechidiki ari kuteverera sarudzo iyi. Tinokuchingamidzai pachirongwa mukoma Clayton Gonese.
Mazvita mukoma Evans.
Ngatitangei nekubata nyaya yeGen Z iri kutaurwa zvakanyanya iyi vechidiki musarudzo yegore rino. Patsanangurei ipapo zvishoma titangire ipapo.
Zvirokwazvo. Generation Z iri kunotaurwa nezvayo sarudzo dzeAmerica. Ndevechidiki vanosanganisira ndudzi dzakasiyana-siyana dziri muAmerica. Asi chihombe ndechekuti vechidiki ava vari pakati pemakore 18 kusvika pa25 kana kuvavarira ku27.
Ndezvipi zvikurukuru zviri kutarisiswa nevechidiki musarudzo iyi?
Tsvakurudzo dziri kuitwa nemasangano enhau akasiyana-siyana. Mukoma Evans dziri kuratidza izvo kuti nyaya dzeupfumi kana kuti maeconomic issues uye nyaya dzevanhukadzi dzekuti vange vachikwanisa kubvisa pamuviri kana kuti mareproductive rights ndidzo nyaya dziri pamusoro-soro. Munozviziva imi kuti vanyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kutaura kuti ingave inonzi cost of living pachirungu yakwira, mitengo yezvinhu yadhura. Saka vechidiki vari muzera iri veGen Z vanenge vachitanga mhuri. Saka naizvozvo vanenge vachida kunovhotera munhu wavanofunga kuti uyu anogona kuita kuti zvinhu zvinge zvichidzika mitengo.
Zviripo here zvingadzidzwe nevechidikiwo kuZimbabwe pamusoro pemafambisirwo esarudzo dzekuAmerica?
Zviripo zvakawandisa mukoma Evans zvekuti vechidiki vanokwanisa kudzidza kubva kusarudzo dzekuAmerica. Asi chinhu chihombe chandiri kuda kutseketudza ndechekuti vechidiki ngavadzidze kuti ngoromera haritonge matare. Nozviziva imi kuti kuno kuZimbabwe panguva dzesarudzo vechidiki ndo vanonyanyotumwa nevematongerwo enyika kuti endai munorova nhingi tsvimbo mugodzi, endai munopisa imba yanhingi nekuti hatiwirirani naye. Asi patiri kuona kusarudzo kweAmerica hapana kana patiri kumboona vechidiki vachitumwa nevematongerwo enyika kuti endai munovhiringidza nhingi kana kuuraya nhingi nekuti hatiwirirani naye.
Ko ivowo vekuAmerica zviriko here zvavangadzidzewo pamafambisirwo esarudzo kuZimbabwe?
Ndione sekuti America ine chaingadzidza kubva kune Zimbabwe, asi iyo Zimbabwe ndo ine zvaingatodzidza zvakawanda kubva kune America. Chekutanga ndechekuti sarudzo dzinofanira kufambiswa mune zvakanaka pasina kubirira, because munozviziva imi kuti pega pega panoitwa sarudzo kuZimbabwe panosara paine mivhunzo yakawanda kudarika maanza. Saka chidzidzo chihombe ichocho chekuti Zimbabwe inge ichidzidza, uye ndechekuti masangano enhau anofanira kupa yatingati fair coverage, kuenzaniswa kwekuti vese vari kukwikwidza vange vachibudiswa vachionekwa zvavanotaura zvinge zvichinzwikwa nemunhu wese, kwete kuti vebato rimwe chete ndo vanonzi vanzwikwe.
Zvamungakurudzirawo vamwe ndezvipi pamusoro pesarudzo?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma Evans ndeyekuti panosvika nguva yesarudzo haikona yekuti ndezvevanhu vakuru, ndezvemadhara, ramangwana riri mumaoko enyu.
Aiwa, tinokutendai mukoma Gonese. Kwanhasi togumira pano. Vateereri, tinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chevechidiki chatinotarisa nyaya dzinobata vechidiki. Iva inezo zvakare svondo rinouya kano kuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans nekuti pachirongwa cheve chidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ndino kuchingamidza iva teereri kuchirongwa chechitendero Religious Forum chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kuti kwasara mazuva mashoma shoma kuti nyika ino ya America Nasi tiri kutarisa kuti kwasara mazuva mashoma shoma kuti nyika ya America iende kusarudzo yemutungamiri wenyika nechipiri chinouya musi wa 5 Mbudzi. Asiwo zvakawanda zviri kuitika mukurarama. Nasi takumbira mufundisi Silvanos Mukoriro ve Glad Tidings Fellowship kuti vagova neonesu shoko rinobata nyaya dzekuti chitendero chinamato chinomira papi munyaya dzezvematongerwe enyika tichitarisa izvozvi sarudzo dziri kuuya idzo dzidzi. Mufundisi, tinokuchingamidzai pano pa Studio 7, sangana ineva tereri mugovere zvenyu zvamakati gadzirira nasi.
Kwazwai kwazwai vatereri ve Studio 7 makadii kumatimana kose kwamuri vazvininga makadii tinokwasai. Regai tikasire kutarisa shoko raMwari kubva kubhuku ya Timotheo wokutanga chapter 2 verse 1 kusvika verse 2. Shoko raMwari rinoti naizvozvo pakutanga kwezvose ndinokurayirai kuti vanhu vose vakumbirirwe, vanyengetererwe, varevererwe, vabongerwe. Verse 2, madzibaba navose madzimambo navose vari kutonga kuti tigare norugare uye norunyararo pakururama muMwari wose noutsvene. Taverengapo achinora tsamba kuna Timothy achimugombetedza kuti ngatinamatirei vanhu vese. Ndozvaanomugombotedzera. Pane zvinhu zvitatu zvandoda kuti titarise zvandofungwa ndobasa hombe rekereke. Zvingadarika zvitatu but regai taura nezvezvitatu izvi ndikuti ndiro basa hombe rekereke. Zvanzi neshoko raMwari basa rekereke nderekuratidza kunaka kwaMwari. Mwari vanofanira kuonekwa kuti vakanaka zvichibva pakereke. Chokutanga chinopuwa basa rakapiwa kereke. Kereke yakapuwa basa rekunamatira. Kana mama katera pataverenga zvanzi kereke ngaina matire vanhu vese, ngaina matire madzimambo, ngaina matire vari pakutonga. Vanotonga mapolitician namadzimambo vanofana kunamatirwa nekereke. Ibasa rayakapiwa naMwari, Mwari akatuma kereke kuti ndiyo inenge ichinamata. Pairi kunamata pane zvinhu zvinofana kuitika nekuti kereke iri kunamata. Panofana kuva nerugare nekuti kereke yanamata. Panofana kuva nerunyararo nekuti kereke yanamata. Panofana kuva nekururama noutsvene nekuti kereke iri kunamata, iri kunamatira madzimambo, iri kunamatira vanotonga, iri kunamatira vari kupinda panzvimbo dzezvigaro. So Mwari ngaabatsire kereke ipinde pamunamato, ngaitore nzvimbo yayo ipinde pakunamata. Chechipiri, kuparidzwa kweshoko. Zvanzi naMark chapter 16, zvanzi naizvozvo endai muparidze kumarudzi ose. Vangeri ya Kristu ikaparidzwa, vangeri yechokwadi ikaparidzwa. Panyika panova norugare.
Aiwa mazvinzwira mashoko amufundisi Silvanos Mukoriro. Tinokutendai mufundisi nenguva yamatipa. Vateereri nemi ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare svondo rinouya ndokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tabatasuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owestudio 7 ngesonto mhlaka 3 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi eZimbabwe elithi lilinde ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo.
Nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha ukubana asenzi kahle sesikhangele kibo phela ukubana bono tuna kuyini esingakufunda.
Ingcwethi ezicobongula izombusazwe zihlaziya okuningi ngalolu khetho.
UDonald Trump yena uvele ngozomabhizimusi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje okungabe kuphathelane lomnotho. UKamala imbali yakhe ngiyokuvikela amalungelo abantu.
Sizabuzwa umlando womunye wabancintisa kukhetho lweMelika, umnumzana Donald Trump, lezinye eziphathelane lalolu khetho kuwona lo umsakazo. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi alindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Ukhetho lweMelika lungolwesibili oluzayo njalo kuncintisa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump weRepublican Party. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nanxa eleMelika lidume ukukhuthaza ukhetho olukhululekileyo lokuthula emazweni omhlaba, abalandela lolu khetho bathi sekuye kwaba lokuthukana phakathi kwabancintisayo laba umnumzana Trump lonkosikazi Harris. Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF njalo ngumeli wephelandaba edalele ephelamende uthi bandla lakhe yilo elilokuthula ukwedlula amabandla eMelika.
Siyabona ukhetho olweMelika solufikile soluseduze. Nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha ukubana asenzi kahle sesikhangele kibo phela ukubana sibona ukuthi nakuyini esingakufunda mayelana ngedemocracy. Sibona ekuqaliseni bafuna ukubulalana, omunye wabo oncintisayo umnumzana uTrump aphosa dutshule kumbe sokukabili kumbe kathathu. Sibonile sokutshiswa ngama-ballot box kwezinye indawo. Into zangona zimanga kuhle. Imbafisela ukhetho oluhle olunokuthula njengalolu khetho esalwenza eZimbabwe.
Isikhulumeli selinye icele lebandla lesizini Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi ibandla lama-Democrats ufisa linqobe ngoba lilobudlelwane namanye amazwe.
Ama-Democrats watshengisa ukuthi ale konseli ye-democracy emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana uTrump khanya ungani ugxile kakhulu ekufocuseni endabeni zokuthi i-America iphumelele, abantu base-America baphumelele. Ama-Democrats yibo ke abatshengisa ukuthi bebengaba lozwelo losizi lokunanzelela nje lokusekela indlela zedemocracy kwamanye amazwe angaso-America.
Kukanti ibandla le-lead party elikhokelwa unkosikazi Linda Masarira lalo lithi lisekela unkosikazi Kamala Harris. Unkosikazi Rosalind Ncube isikhulumeli saleli bandla.
Thina njenge-lead party siyamsupporta sibili umama uHarris la ekhampeni abantu babesifazana sizwakale lathi elizweni ebuse la libone ukuthi khona omama la bakwazi ukubusa ngokuthi vele umuzi ngumama. Umama uHarris kabamnika isikhathi ekhulume lokho ofuna ukukhuluma abantu bekuzwe behambe bemvotela. Thina sisapoti umama Harris sithi khona nge-Tuesday kawini.
Umkhokeli wemthokazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kweleMelika kula budlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho njengalokho okwenzakala eZimbabwe.
KweleMelika basesengcono bona kababulalani kabachayani lo lalo uthengisa ama-policies akhe ebantwini. Abantu bamvotele ngoba bayamthanda. Kodwa ungakhangela kwelakithi eZimbabwe kuba yinto ehlukileyo kakhulu. Ukhetho lujonjwa minyaka yonke uzananzela ukuthi iZimbabwe ayikazibe the free and fair elections since 1980 kuzofika namhlanje.
Izi chezi so zomno chezi teswa inkokele wa ndane zanu pia vimeliga. Nyeze zesulo loba ngubano oza ngoba patu wada bababili. Ngumbono kamnunza na ino zendibale okokele wa ndane EFF Zimbabwe.
E foreign policy ya waiso zichinche. Nyoba ngaba ambano wa wina kumbe un Trump kumbe un Harris. Akula lutoli olu ya chinche. I Zimbabwe aisoge itole eni ngeto. Mwama election eni. Ngempumela ya ma-elections ya America. Ama-sanctions baza continue vewa engezelela. O baza continue nje vewa akinile kona pana.
Ilo nga alea Freedom Alliance mnuza na tabani chuma utu mnuza na Trump uza ngoba.
Trumpi umuntu ongamika sehelani lezi mpi. Ezi kamwe patu wa mazwe amfo. Irashia, le Ukraine, kuzuwe Israeli, le Hamas. Ungabanyi da ukuthi kona uTrump angene ofisini kuba abantu nxa bevota izikhathi ezinyenye babe bengani bathi bazwela ubani.
Umnumzana Matthew Bubesi Sibanda enye inkokheli yebandla leZaphu uthi umnumzana Trump kangena azovikela ukuthi ungabe lempi yomhlaba.
Ukhetho lase-America lolu olukhona ngendlela mina engibona ngayo uTrump ngoba nguye umuntu embona elombono wokuqeda leyana impi esibhidlize izakhiwo ezinkulu ezinenye. Njalo Trump uma engangena ngibona umuntu ongani uyazwisisana lokukhuluma lo Putin ukubana impi phele kuze impi ingamemetheki kube lempi yomhlaba.
Izigidi ezedlula amathuma esithupha sezivotile kudala lanxa usuku lokhetho lungakafiki ngohlelo le early voting. Ukhetho lweMelika luphambi kwakusasa ngolwesibili. Ngimele 27 igama lami Ezra Jesus Banda.
Ngohlanja lapho esihlaziya umlando wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka lamuhla sicubungula okamnumzana Donald Trump eminyakeni eyisithiyagalolunye kuphela usesole iziphathamandla zebandla lakhe le-Republican Party waliguqula ngendlela ayifunayo njalo wengezelela ukungezwanani ngemibono elizweni leMelika. Intatheli izindaba ye-VOA uTrina Trin usethulela lolu daba ngokuphindela kukamnumzana Trump enkundleni. Udaba olutolikwa yini usithandekile mhlanga we-Studio 7.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has
been umsakazo we-Fox News usungathe ukuthi owayengumongameli umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika.
Kwakufanele kuphelele lapho kodwa akusabanga njalo ngoba umnumzana Donald J. Trump umongameli wesi-45 kweleMelika wayengafuni ukuvuma ukuthi unqotshiwe.
If you count the legal votes, I easily win. If you count
ungabala amavoti asemthethweni yimi enginqobayo kodwa ungabala angekho emthethweni bengazama ukusiqila.
Wathi mhlaka 6 ngoZibandlela 2021, umongameli wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi befole baye esigodleni seCapitol ukwenzela ukuthi iCongress ingemukeli impumela yokhetho.
Siyalwa kakhulu, ungekela ukulwa ngamandla, awusoze ube lelizwe futhi.
Okwalandelayo ngokungaze kubonakale eMelika okwabangela ukuthi umnumzana Trump etheswe amacala okuzama ukuguqula impumela yokhetho ngohlelo lwe-impeachment kabili. Ukuphikelela kwakhe lokungafuni ukuthi ehlulwe kwakungokomuntu owayengafuni ukuthatha inyathelo elijwayelekileyo.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Ngibona sengathi lo ngumuntu ozithembayo kakhulu ngombono wakhe.
URus Bettner lo Susan Craig zintatheli zindaba eziphenya indaba njalo ezaloba ugwalo oluthi Lucky Loser olungancomi indlela umnumzana Trump aphathiswa imali kayise eyenza ukuthi abe yisinothi esisezingeni lamabhiliyoneye.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject
areas. Kusukela ngeminyaka yama-80s, kakaze athembe abantu abalobuciko kuhlandla lwendaba ezithile. uyazama ukubakhulela ukwenzela ukuthi kube lempumela ayifunayo.
Izakhiwo zikamnumzana Trump zazilotshwe ibizo lakhe ngamabala amakhulu aligolide okwakutshengisa ukuzimisela kwakhe lendlela azibona ngayo. Nanko amazwi kankosazana Craig.
He was worth $200 million when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times and that grew to billions.
Wayevele esele mali efika izigidi ezingamakhulu amabili zamadola lapho ekhuluma lentathelini zindaba ze-New York. Kodwa eminyakeni elishumi eyalandelayo watshela abe 60 minutes ukuthi kwakungamadola ayibhiliyoni eyodwa. Wayesevame ukukhuluma okuthiyeneyo.
Umnumzana Trump waba yintshantshu ekutheni abantu bemnanzelele lokuthi abe lodumo njengosomabhizimusi abantu bengasebenza laye bephumelele. Wenza izigidi lezigidi zamadola ngebizo lakhe kodwa lanxa wayephumelela kwakukhona okungalunganga. Amankampani akhe aqala ukubhidlika njalo abhaliswa ngokusemthethweni ukuthi awasela mali. Indawo zakhe zokubheja ezamakhasino lazo zalahlekelwa imali, avalwa wonke. Kodwa wathutsha ngohlelo lukamabonakude olwe The Apprentice olwaba lodumo.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Lokudinga umongameli weMelika njalo siza kwenza ilizwe leli libuyele esimeni salo sokuba lesithunzi emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Trump wayengaxolisi njalo ezimisele.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Nxa eMexico lileta abantu balo lapha, alileti abangcono. Lileta abadala amacala, abadlengulayo, kodwa abanye ngithemba ngabantu abalungileyo.
Njengomongameli, umnumzana Trump wakhetha abehluli bedale eliphakemeyo abancedisa ukungenela kwisinqumo selungelo lokukhipha izisu.
The U.S. death toll now above.
Sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu, 150,000.
Ekuqaleni komnyaka ka-2020, umkhuhlane we-COVID-19 walinga umnumzana Trump, wancedisa ukuthi kulungiswe masinyane imithi yokulwisana lalo mkhuhlane. Kodwa watshela ingcwethi kwezempilakahle ukuthi kufanele abantu bemukele umjovo womuthi we-bleach ukubulala leli gciwane. AbeMelika abedlula izigidi eziyisithiyagalolunye bahlaselwa yilo mkhuhlane. Ababhubhayo bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 230,000. Abavotayo bakhetha umnumzana Biden ukuthi abe ngumongameli. Esephumile embusweni umnumzana Trump wetheswa amacala amaningi njalo ngowakuqala umongameli ukuthi atholakale elicala. Kodwa udumo lwakhe lulokhe lumemetheka. Waphepha kabili bezama ukumbulala kuwona lo umnyaka okwakhuphula ukuzwanana kwakhe labamsekelayo.
God has a plan for Trump and
uThixo unecebo nomnumzana Trump. Waphepha ngoba kulesizathu. Ithemba leso sizathu ngesokuthi abe ngumongameli we-47.
Umnumzana Trump owaphathisa ukubhala ibhuku le-The Art of the Comeback engabe selungiselela ngempela ukuphenduka futhi ngendlela enkulu kumlando wezombusazwe eMelika.
Umsakazo we-Studio 7 walethulela umlando omunye oncintisana laye unkosikazi Kamala Harris ngolwesihlanu.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazo wakho we-Studio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X ne-VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ukuhlaziya okuningi ngokhetho lokudinga umongameli weMelika, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Muringayi, ingcwethi ecubungula izombusazwe engowezimbabwe ohlala eMelika.
okakathesa akukacaci ukuthi ozanqoba ngubani ngoba siyakwazi ukuthi unkosazana Harris ngathiwa she has punched above the weight ngoba siyakwazi ukuthi she's been campaigning for the past 3 months kuphela and umnumzana Trump for the past 10 years so yikho angantu abachiyana khona but sokungutshiki lo bhanga akathesi ngoba ngu-6 lo-9 kuma-7 states angantwa critical bachiyana ngantu ngama-2 points 3 points ngama-percentage points so khonapha hayi ngantwa kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi mbani ozanqoba but into esiyibonayo kathesi kuthiwa more women have voted okakathesi more than they have ever done and new voters kwamanye ama-states in Georgia kuthiwa kule 500,000 new voters so hayi kuyahanjwa and they are mostly women singakhangela abantu abansundu lama-latinos and all these other people nganto abebesebefuna ukuvotela umnumzana Trump but ngesonto sizwe bekhothoza abantu abamnyama ama-Puerto Rican lani so angikwazi ukuthi khonokho kuzanceda ubaba uTrump mbeni kuzanceda unkosazana Harris
udaba lwabantu be-Puerto Rico lolu siyibonile yebo omunye osekela uTrump esithi abantu laba bayingcikeza kodwa sabona umongameli Joe Biden ephendula lawo mazwi esithi ingcekeza ayibonayo ngabantu bakaTrump abasekeli bakaTrump awuboni lokho kungaphazamisa uKamala Harris yini ngoba sike sabona kukhetho olwedluleyo unkosikazi Hillary Clinton laye echaza abasekeli bakaTrump ngendlela efanayo okuyinto abanye abathi badala ukuthi anqotshe kukhetho
engikubonayo ngathiwa ku-different ngokuka unkosazana Hillary Clinton laphana nguye owayecontesta against umnumzana Trump so khonapha kwaba yi-deciding factor ukuthi abantu batshintshe umumo bavotele uTrump ngoba babetshela ukuthi yingcekeza okakathesi ngibona ngathiwa it's a different situation ngoba uBiden is not contesting kathesi umnumzana Harris nguye ocontestayo but siyakwazi ukuthi i-Republican Party lo Donald Trump bebefuna ukubabopha bonke bebabili besithi yikho kucabanga kwabo so mina engikubonayo kathesi ukuthi abangantwa bebesekela uTrump vele basekela uTrump abasekela uHarris vele basekela uHarris ama-independent voters lamanye ama-Republican voters ayefuna ukuvotela unkosazana Harris ngantwa kuzaba le-problem khonapho so hayi the race ngantwa is too close to call okakathesi ukuthi engadliswa yikhonokho yini ngoba sizweka izolo uTrump esithi uLiz Cheney umtaka former vice president Dick Cheney kumele bamfake phambili bamdubule and all these other things so is there njalo and then uJD Vance wabuya wakhuluma wathi abelungu abaningi ukuthi bangene to these Harvard institutions kumele batshintshe their genders so inkulumo ezinjalo hayi kuyahanjwa this time around but ngolwesibili siyabe sesile clear picture ukuthi embani ozanqoba
kukhetho olwedluleyo uTrump sibone esala ukuthi unqotshiwe kwagcina kusiba lodlakela edalela ephalamende econgress lolu khetho ubona luqhutshwa kuhle yini kuze kuyephutsha kungabanga lodlakela olufanayo
hayi mina angikuboni ngoba ngikubona ama-security agencies nganto amelele khonoko abantu anganto abalomsongo vele bamelele bona laba ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bangikhona basejele abanye bamelele ama court date abanye sebephumile ngoba amacala abo ebenikwa ama 4 years 5 years but asikababoni kuma social media nganto bephambili besupporta umnumzana Trump so ukuthi bazaphinda yona le nto hayi kathese nganto i-National Guard lama Congress people nganto abalungiselele into enjalo
lowo umnumzana Tim Murengai ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio eMelika silokhe sikudaba lunye umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust uthi impiko ethulwa ngabancintisayo laba igxile kakhulu kumisebenzi yabo ababeyenza i-profession.
Nxa sikhangela ukulungiselelwa kokhetho lwe-America siyayinanzela imbiko ephumayo ukuthi uDonald Trump loKamala Harris nxa besethula imbiko yabo ilokutshiyana kakhulu. Singathatha umzekeliso, uDonald Trump ukhuluma kakhulu ngokuthi yena uzavimba izizalwane zakwamanye amazwe ukuze zingahlali kulelo lizwe. Kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris yena usuke akhulume ngokuthi ufuna ukuthuthukisa amalungelo abantu ngezindlela ezishiyashiyeneyo. Nxa sithi siyakuqathanisa ukuthi uDonald Trump yena uvele ungusomabhizimusi, osomabhizimusi siyakwazi ukuthi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje okungabe kuphathelane lomnotho, ngoba labo bengabantu abakhuluma ngezomnotho kakhulu. Kodwa kuKamala nxa sithi siyakunanzelela, imbali yakhe iveli yileyane yokuthi ngiyokuvikela amalungelo abantu njengoba ubeke waphatha izikhundla zokuba ngu-attorney ezindaweni ezishiyene, u-attorney general lapha laphana ezigabeni lapha kade ihlala khona. So konke khonoko ukuthi vele nxa sicaba sikhuluma ngabantu laba ababili, omunye lwe-background yezomthetho, omunye lwe-background yezamabhizimusi, and siyakwazi ukuthi osomabhizimusi bangakhuluma loba kuyini kwenzela ukuthi ibhizinisi zabo ziye phambili. Njalo nxa sithi siyakukhangela futhi inkulumo kaDonald Trump iliyana ebuya lokuhlokoza abantu okudala inhlokomo njengalokho kwaba khona ngesikhathi yena esala ukuphuma esihlalweni ngalwana myaka. Kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris ngabantu ama-Democrats vele ungananzelela akhuluma kakhulu egxile ekuthuthukiseni amalungelo abantu, ekulondolozeni, ekuvikeleni amalungelo abantu lokuthuthukisa nje inhlalakahle yabantu.
Lo umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ekoBulawayo. Ukuze sizwe ukuthi ukhetho lwemelika luthinta njani abesifazana labezokholo, sixoxele unkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso ye-Diaspora Women Arise njalo engumfundisi.
Ngiyabonga kakhulu Sithandekile ngethuba lokuthi ngikhulume lami ngekhetho elenzakalayo lapha eMelika sikhangela ngelungelo yabafazi. I-time eqakathekileyo kakhulu okokuqala ukhonokho nje ukuthi it's been a long time ukuthi abafazi babengavunyelwa ukuvota many 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 decades ago. Kodwa kathesi lathi sesilayo imvumo yokulovotela and think hamba siyavota sivotela anyone esimfunayo. Akula muntu ositshelayo ukuthi kumele livotele leyi party kumbe libe livotele lowana. Wedwa uyazichuzela whoever omthandayo, right? Ngukhetha omthandayo. So it's peacefully, kungela anything you are scared of. So yisikhathi esichazayo kakhulu. And then kuma policies izinto ezihambelana nabafazi eziphumayo kukhetho leli kuhambelana nama iningi lendaba ze immigration, indaba ze women's health, especially abantu bekhuluma ngelungelo lomuntu wesifazana ukuthi ekhuphe isisu kumbe engekhuphi isisu, kube sekuhambelana lokuthi abafazi babe le equal opportunities kungebe discrimination on any level, anywhere, whether kuthi ngukhaya, kusemsebenzini, kusendlini, kusephandle, sidlala, whatever, kwakumela ngakube le discrimination. So economic empowerment ikhona, and ukuthi nxa besebenza benikwa imbadala yabo kumele ifanane lembadalo yamadoda, ngoba lapha indawo eziningi kazi amafazi kabanikwa i-pay yabo is always less than i-pay yamadoda.
Phakathi kwababili laba abancintisayo, nguphi esingathi ulwela ilungelo labesifazana okwedlula omunye ngombono wakho?
Bonke bongu-2 bathi bayalwela ilungelo zabesifazana, but ungakhangela ku-history yabo ukuthi lowu historically ngowuphi ole okhanya zathi umelela ilungelo yabafazi ukwedlula omunye. Ungakhangela into ekhulunywa kakhulu ngo-Donald Trump ekhulunywa kakhulu yikuthi yena akabambi abafazi kuhle, even indaba yokuthi laye wake waphuma ebamba isibharo kwabanye abafazi i-sexual abuse. So indaba zonke zikhona, even kumakhothini abantu bemhambisa kumakhothini ebhadala ama-fine. And then ukuKamala Rice ungakhangela naye i-history yakhe, uyalwela ilungelo zabafazi on many levels. So ukuthi uzavotela bani, mina ngeke ngakwanisa ukuthi njengomfundisi kaSolungelo lami ukuthi ngitshele umuntu ukuthi kumele uvotele uzibanibani, ngoba that's not in our authority, that's behind above our pay grade, if you will. Njengabafundisi kumele sithi yey, hambani yovota. Ukuthi uvotela bani sokuza ukuthi wena uhambe phambili kwenkosi, ukhuleke uzibuze ukuthi umuntu ole omelela ilungelo zabantu, not just ukuthi nje abantu besifazana, and who is in line, more in line with God, ngoba umuntu ngumuntu uyaphambanisa, but all in line with God, with the thing, with the word of God, ngubani, number one. And number two, ubuze yena inkosi, ngoba inkosi iyokwazi umoya womuntu ukuthi phakathi umuntu ufuna uhamba nje. Ama-politicians bayahamba bekhulume le ndaba, but nxa sebengenile sibili ehofisini, xa becampaigna they talk a good game, but nxa sebesehofisini bazakwenza whatever abakufunayo ngoba sebewinit. So wena kumele uthi Nkosi, wena ngokwazi inhliziyo yomuntu, njengokwazi inhliziyo yomuntu, ngicela lami umvulele, lami ngibone umuntu engimele ngimvotele, and then God is faithful to show to you.
Ungathini ngokuncintisa kukaNkosikazi Kamala Harris kukhetho olumqoka kangaka engowesifazane?
Kuyachaza futhi, ngifuna nje ukuthi kuyachaza ukuthi sibona uKamala Harris eyimelele abasifazana at that level of leadership ukuthi yinto e-encourage-ayo, ngoba for many decades we have never had a woman president. So yinto ethi nxa even thina i-generation yethu, le generation yabantwana bethu amankazana bayabona ukuthi oh, lani ngiyakwanisa ukufika at this level, lama angimelanga ngivalelwe amahlangu ngokuthi mina ngingumuntu wesifazane. Lami ngiyakwanisa ukufika kumahhofisi ikona lawo awaphezulu, it doesn't matter even nxa kuyihhofisi yekhampani, ihhofisi yami ye-politics, akula ndaba. Lami njengomuntu wesifazane senginikiwe, lami ikubona, ngibona ukuthi lami ngilethuba lokuthi lami ngifike khonapho. Even uKamala Harris whether unganqoba kumbe kanqobi, siyabona ukuthi hayi, kuyachaza sibili ukuthi sibone umuntu wesifazana efika kulevo yona leyo. Ngiyabonga kakhulu, inkosi iphathe kahle.
Lo ngunkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso ye-Diaspora Women Arise, njalo engumfundisi esixoxelaye ese-New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X ne-VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athe alindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Sizwe ingcwethi ezicubungula izombusazwe zihlaziya okuningi ngalolu khetho. Sizwe njalo umlando womunye wabancintisa kukhetho lweMelika, umnumzana Donald Trump. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.